hongu vanhu vari kuramba vachinyoresa mumasenders akasiyana siyana emaprovincia one madistrict senders ezek nokuti ino inguva yecontinuous voter registration tichitarisa mutemo weelectoral law saka vanhu vasati varegista vane mukana wekuti varambe vachiinda kumaregistration senders akatarwa iwavo kuti vakwanise kuregista kuvhota nguva iyi iripo kusvika panoannounswa kuti maelections ari kuitwa pai panoitwa inonzi proclamation for the election ndo panozongostopwa chete vanenge vachizoda kuti varegiste kuvhota muelection iri kuitwa muna June kana muna July saka nguva ino inguva yakakosha zvikuru kuno uyo asati aregista kuti ainde kunoregista
ko vaiva kusvika makore 18 iyo mwedzi inoiyi pasati paitwa iyo proclamation yamuri kutaura iyi vanokwanisawo kuenda kunonyoresa kuvhota
ndizvozvo chaizvo avo vari kusvika makore 18 mukana wavo zvakare wekuregista kunovhota saka vakasununguka kuti paanonge angosvika 18 ipapo abva angosumuka kuinda kuregistration center oregista kuvhota
saka vari kunyoresa ezvino izva vanokwanisa kupinda musarudzo here nekuti blitz iya yakapera
vari kunyoresa nguva inoyi vanogona kuzovhota panoitwa sarudzo nokuti zvinozomiswa chete apo panenge paitwa proclamation napresident kuti election yaju yakuda kuchiitwa so nguva ino kusvika panoitwa proclamation iyoyo wese anenge akwanisa kunyoresa kuvhota anenge ane kodzero yekuvhota mumaelections ari kuteverai
ko vamwe vachiri kuti isi takambovhota musarudzo dzose dzapfuura idzi vanokwanisa here kupinda musarudzo idzi kana kuti munhu wese anofanira kunyoresa patsva
chirongwa chiri kuitwa ichi ndochokunyoresa patsva munhu wese akambenge ari muvhoti kana kuti anga ari vhota kumashure nokuti voters roll yakanga iripo yanga iri manual voters roll tachinja nokuti vec iri pachirongwa chokubudisa electronic voters roll iyo iri kunzi DVR iyoyo ielectronic voters roll saka munhu wese akambenge ari vhota kumashure uku anofanira kunyoresa patsva nokuti akasadaro haakwanise kunge achizovhota musarudzo dziri kutevera
totarisawo zvimwe zvamuri kuonawo takatarisana nesarudzo idzi vamakoni zvii zvimwewo zvamuri kukurudzira kuti zvinge zvichiitwa sarudzo dzisati dzaitwa kuti dzisazoite mutauro
tiri kuona kuti president nehurumende vativo vari kuinvita manda national observers kuti vaye kunoobserva maelections takaonawo kumasangano akawanda akanzi iwo anga ataridza kuti vanoda kuobserva maelections muno vachibva kunze kwenyika izvozvo zvinokurudzirwa zvikuru kuti mainternational observers vauye kunoongorora kuti maelections ari kufamba zvakaita sei asi mainternational observers havakwanise kuuya nouwandu hwavo havakwanise kunge vari mumapolling stations ese kureva kuti zvakakosha kuti malocal observers vave nomukana wokunge vari papolling station yega yega vachiona kuti zvii zviri kuitika papolling station iyoyo asi chikuru chinotitadzisa kuti tinge tichikwanisa kuenda nouwandu kunoobserva maelections paevery polling station nokuti totari tiri kunzwa kuti mapolling stations anenge ari more than 10,000 chinotitadzisa kuti tinge tiri papolling station yega yega inyaya yokuti malocal observers vari kunzi vanofanira kunge vachibhadhara inonzi accreditation fee musarudzo dza2013 accreditation fee iyoyo yanga iri $10 saka zvinoreva kuti sangano rakaita seZimbabwe Election Support Network kana richida kuti ive nemaobservers anenge achienderana nemapolling stations aripo kureva kuti mari yatinge chida inenge inogona kunge ichipfuura 100,000 imari yakawanda haiwanikwe nyore